kusangano unenge urikufamba zvakanaka urikubata nyaya dzinokosha kuzvizvarwa zvemuAfrica urikutaurwa nevanhu vari kutaura zvinhu pajekerere zvatinoti muchirungu vari kutaura with honesty to one another chanyatsodzibata pane zvataurwa ndechekutarisa yatinoti extremism iyaya chigandanga nedzimishonga dzinoitika kuEthiopia, Nigeria nekumali neextreme violence dziriko vabatabata nyaya yezimbabwewo vachichema nesu mukurasikirwa kwatakaitwa nekukwadzirwa vanhu kwatakaitwa nekuvhiringirwa nyika yedu kwatakaitwa asi chakanyanyokosha chavataura ndechekuti ivo 70% yeincome yemuAfrica resources iri kurasika kana kubiwa corruption ndinova ndori topic yavari kudzirana ndeimwe timu yavo yekudzirana necorruption saka kubvisa corruption nekumeka sure kuti zvicherwa namaresources atinawo our good land our good production our good minerals which 80% of what the world needs is in Africa iwayo yesaya maresources iwayo afocuse kushanda kudevelopa malocal economies nokuisa mupocket dzevakuru kuisa mupocket dzevanenge vanenge vachitonga
sokuona kwenyu munofunga kuti African Union ingaita basa rakakwana here pakumisa huori corruption
inofanira kuva ne protocol yekumisa huori one of the weaknesses ye African Union is the so called non interference yemunezimeyemaiyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye regional body. Yeah, African Union, because yeah, nani nda serenzi yao, panu kwa teka bit of intervention kawai nako mu issue the election. It's more intervention. But, nufana uki tika tezo kutu mkufunga kwa angu na maonero. Tezo kutu, African Union nufana kuseta ma standards. Kana ya seta ma standards, inufana kuwa nenzira yoku sanctiona. Nika, o na, nengo zayo, nisinga miti standards. Nukutu gasita kanga anoi kutu muono wala Gaddafi. Pawai topo za nyaye African Union chipa pa OAU. Ganga yeyo kutu eventually, siwe borderless.